Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo ndira 15 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapato ezvematongerwo enyika anopikisa otarisirwa kusangana mukupera kwemwedzi kuti awedzere uwandu mumubatanidzwa wecode.
Pane hurongwa hwekuti musi wa28 iwo mwedzi uno tichange tichigamuchira dzimwe memba dziri kuuya kucode kundojoina iyo Coalition of Democrats kubve panhamba yatinayo zvichireva izvo kuti code musi wa28 inenge yane masiginatori akati wandei.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvevashandi nemabasa inoti vashandi vachatonyanya kuomerwa neupenyu mugore rino ra2017 kudarika makore apfuura.
Ini handisi kuona paine zvimwe zvingachinje kuti kuda gore rino zvinoita nani, nokuti zvinokonzera manetswa iwaya hazvisati zvagadzirwa.
Uko vashandirwi vari kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka zvichiwedzerwawo nekunetsa kwemari yekuti vatenge zvinodiwa kubva kunze kwenyika. Chirwere chebiliazia kana kuti chipfunga chonetsa muvana vadiki kwarukweza kumanikaland. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mamwe mapato ezvematongerwo enyika anopikisa ari kutarisirwa kupinda mubatanidzwa weCoalition for Democrats kana kuti CORD pamusangano unonzi uchaitwa muHarare musi wa28 mwedzi uno. Mutauriri wemubatanidzwa weCORD uye vari mutauriri webato rinopikisa reRenewal Democrats of Zimbabwe vapishai muchauraya vanoti mapato anosvika 10 ari kutarisirwa kupinda mubatanidzwa uyu kunyange hazvo vasina kuda kudoma mapato aya nemazita. Parizvino mumubatanidzwa uyu mune mapato mashanu. Ukuwo kune mimwe mibatanidzwa inoti weNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA newe National Transitional Authority. Mapato anopikisa ari kuda kuumba mubatanidzwa uchazokwikwidzana nebato rezano PF musarudzo dzichaitwa muna 2018. Ngatinzwe hurukuro yataita navamuchauraya.
Pane hurongwa hwekuti musi wa28 iwo mwedzi uno tichange tichigamuchira dzimwe memba dziri kuuya kucode kundojoina iyo Coalition of Democrats kubve panhamba yatinayo zvichireva izvo kuti code musi wa28 inenge yane masiginatori akati wandei, inenge ichikura. Tine mamwe mamembers atagara tichishanda nawo anga aine status yemaobservers, but kubvira musi wa28 iwo mwedzi uno anenge vatoo mafully paid up members.
Mapato mangani anenge achiuya kunobatana nemi tichiona kuti kare manga mune muri mapato mashanu ari mukodi?
Musi wa28 tiri kutarisire kuti mapato anosvika iwo 10 anenge achijoina kodi.
Vazhinji vari kukurudzira kuti mapato akaita se MDC inotungamirwa navamogen tsvangirai nera mai Joyce Mujuru reZimbabwe People First anga achipindawo mubatanidzwa wekodhi iwoyu, ndemamwe mapato angatarisirwa here vamuchaura?
Handikwanisi zvangu kutaura ngezvazvo pari zvinezvi nekuti idzodzo inenge iri privilege yachairperson wekodhi vanova ivo vaElson Mangoma kuti vataure kuti ndevapi. But zvendinoziva ndezvekuti kunotowa nemikweshwa iri kundoisa signature dzayo musi wa28 paurongwa hwetichaitira mucapital city yeZimbabwe iwo mwedzi uno. Saka handingadi kuita preempt chirongwa, asi mikweshwa mikuru iri kuuya.
zvii zvaitwawo nemubatanzwa wenyu wekodhi kusvika pari nhasi?
Panyaya dzesarudzo izvo zvizvi tine purogiramu mbiri. Tiri kukurudzire kuti mayouth nemunhu wese ange achizounge achikwanisa kuregista kuvhota pachatanga purogiramu iyoyo. Then tiri kuti munhu wega wega paakagara ange achitakurana nemunhu wese uri pedyo naye kuti kana chirongwa chinge chatanga chekuregista vaende kundoregista sevavhoti.
Vanga vari mutauriri wemubatanidzwa weCoalition of Democrats kana kuti COD, uye vari mutauriri weRenewal Democrats of Zimbabwe vapishai muchauraya vari parunare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Imwe nyanzvi munyaya dzevashandi nemabasa inoti vashandi vachatonyanya kuomerwa neupenyu mugore rino ra2017 kudarika makore apfuura. Vaimbo vemutungamiri wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaLove More Matombo vanoti chimwe chave kuita kuti vashandi vatambiswe chamutavanhava nevashandirwi inyaya yekusasimba kweumiriri hwevashandi mukurwira kodzero dzevashandi. Tabata vaMatombo kuti tinzwewo maonero avo pagore rino ra2017.
Ini maonero andiri kuita negore ra2017 uyezve tichitarisa kubva muna 2018 kusvika nguva ino, makambani mazhinji akalikudeta zvichireva kuti vashandi vazhinji vakabuda mumabasa. Zvino ini handisi kuona paine zvimwe zvingachinje kuti kuda gore rino zvinoita nani, nokuti zvinokonzera manetswa iwaya hazvisati zvagadzirwa.
Vamwe vari kuchemawo kuti umiriri hwevashandi hwataisiona kumakore ekare ayo hwashanduka hwasiyana nehwaakumirira vashandi pari nhasi, nokuti vashandi vaakungokaiva sebhora rechikweshe mazuva ano. Mazuva ana Matombo kwaakusina zvakadaro, munoti iwemi?
Zvinodaro kazhinji, nokuti kana misangano yapandukirana yavashandi kuchiita mabato akawanda evashandi, zvinoreva kuti kubatana hapachina. Zvinoreva kuti hakuna mutungamiriri iye zvino angasimuka achiti ngatifambe takadai vashandi vachiteerera. Chikonzero ndechekuti mapato asiyana-siyana. Saka simba rinodikanwa kuvashandi harichisiko kumalabor center.
Izvi zvinosiya vashandi papi vaMatombo?
Nguva zhinji yokufamba kweupenyu munyika yega yega zvinhu zvakadai zvinogona kuonekwa, uyezve zvazvinenge zvaakuda ivo vashandi pache zvavo nemaunions avo kuti vabatane chaizvo izvo.
Tinonzwawo kuti vashandirwi vari kurwisa kuti mitemo yemabasa nevashandi iyoyi kana kuti malabor laws inge ichivandudzwa kuitira kuti vapiwewo mukana wakakura mukudzinga vashandi vavanenge vasingade zvisingavaendese kumatare edzimhosva. Mungajekesa kuti zvakamira sei kana muine ruzivo?
Zviri pachena, nekuti nyaya yokuchinja Labor Act vashandirwi vagara vachida kuti malabor standards aderere. Uyezve zvavanotaura nehurumende nguva nenguva ndeyokuti haiwa makosti ekuita basa munyika muno haasi kugona kuita nokuti vashandi vari protected. Asi chandoda kuzivisa hangu vashandi nevashandirwi ndezvokuti kubvira 2001 Labor Act yakaonekwa neInternational Labor Organization kuti haina kukwana, inotoda kugadzirwa zvakanaka kuti igopa vashandi masimba akati kuti.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzemabasa nevashandi uye vakambotungamira sangano reZCTU vaLove More Matombo vari parunare muHarare neStudio 7. Ukuwo vashandirwi vari kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumakambani, zvichiwedzerwawo nekunetsa kwemari yekuti vakwanise kutenga zvinodiwa mukugadzirwa kwezvinhu kubva kunze kwenyika. Ngatinzwei mukuru wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe, EMCOS, vaJohn Mufukare vachitsanangura.
Makambani hamuna kumira zvakanaka. Chaizvo chaizvo makambani hamuna kumira zvakanaka, nokuti nyaya yekushayika kwemari yakutozo swika pana kwa taisireva makambani vari kuisa mari kuma bench pavo kuti mari iyo indiswe kunze kunotenga ma raw materials mari haisi kusvika kwainofanirwa kuti isvike kuyauko saka makambanis mazhinji vakutomboita zvekutomboti ngatitombomirai nokuti ma raw materials atinonidza kuti tishandise hapo sizetai yatoisa very grave concern kuti kana zvinhu zvikasatariswa nokukurumidza muri kutoitika disaster muindustry saka zvinhu hazvina kutimirira zvakanaka
vanga vari mukuru weMkozi vaJohn Mufukare vari parunare muHarare neStudio 7. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Iye zvino tokuendesa iyi kuna Blessing Zulu kwaanoti pachirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Nokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Nigel Gambanga vanova ivo mukuru wekambani yeTechZim. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7 mukoma Nigel.
Makadii vateereri?
Aiwa tinovimba vateereri vari nani. Mukoma Nigel, tiri kuona kuti panga paita batamu refu batamu pfupi panyaya yekuti panga pambokwidzwa mitero iya nhare mbozha vanhu vakawanda vachiti zvinenge zvanga zvakudhura asi gurukota rinoona nezveumizha mukufambiswa kwemashoko rakazoti mitengo iyi ngaidzikiswe muri kunzwa sei nedanho irori
danho iri ratifadza zvikuru zvokureva kuti vanhu vazhinji vemuZimbabwe vanga vakutadziswa kuenda paindaneti vanga vachinge vakudhurirwa nemitengo wembozha nhare vakuziva kuti zvinezvi mutengo wadzokera pane zvavanga vari vakwanisa kuramba vachiita zvavanga vachiita zvinobatsira vanhu vese vanoshandisa mbozhanhare kudzidza kana kuita zvemabhizinisi kana kufambisa mashoko akakosha
tichitarisawo kushandiswa kweindaneti iyoyi nembozhanhare mukuita zvemabhizimisi mungati zvinhu zvaakunyatsonzwisiswa here nevana vezimbabwe tichitarisawo vechidika
ya tinoona sekudaro nekuti vana vese vechidiki vari kuuya kubva muzvikoro vachipinda munyika nyange vari kuenda kunana yunivhesiti vari kuona kuti mamiriro aita zvinhu kunze asiyana nezvaangaitika kudhara ezvinezvi munhu akufanira kunge achinzwisisa kuti indaneti anoishandisa sei mukudzidza kana kubata maskills aanozoshandisa kuti awane vamwe vacho vechidiki vakatotanga kutozviita vakushandisa indaneti kushambadzira zvinhu zvavanogadzira mabhizinisi avo vamwe vakushandisa indaneti kuti vawane vanhu vavanokwanisa kuita mushandira pamwe navo pane mabasa avari kuita vamwe vacho zvevakushandisa indaneti kuratidza vanhu mabasa avari kuita muno muZimbabwe vachitengesa zvinhu izvozvo kune vanhu vari kunze kwenyika saka ndikuona kunge pane vatotanga kunzwisa kushanda kweindaneti and vakutora mukana kunyatsoita zvizhinji vachishandisa iyo indaneti nembozha nhare dzavo
tichitarisa mashandisirwo embozha nhare idzi tinoona ka kune dzimwe nyika vamwe vematongerwo enyika vachiti ivo imi vechidiki munozodzishandisa nhare mbozha idzi kupandukira hurumende muchinyorerana nyorerana pamafacebook apa pamawhatsapp apa
internet chinhu chese chinogona kushandiswa mune zvakanaka kana mune zvakaipa internet yakangofanana nemudziyo unogona kuushandisa sezvaunofanira kungoshandiswa zvakanaka asi kana ukada kuita mwoyo wakaipa kana kukanganisa kunzwisisa zvaunoita unogona kushandisa zvisirizvo naizvozvo vamwe vanhu vanoona indaneti nembozha nhare semidziyo yavanokwanisa kushandisa kutaura nyaya dzavasingafanira kunge vachitaura kana kukonzera mhirizhonga handizvo zvazvinofanira zvainofanira kunge ichishandisirwa asi sezvo iri pachena iri isinganesa vanhu vazhinji vanobva vamhanyira kuzviita izvozvozvo asi ndoona sokunge munyika ega ega kana pane vavakidzani ega ega vanhu vanofanira kugara vachitaura nekunzwisisana kuti aiwa mudziyo akaita sembozhanhare kana kuti internet inofanira kushandiswa negwara rakanaka.
Ngatitarisewo panyaya yemabasa kune vechidiki muZimbabwe. Mungati iri kubatsira here kuwanisa vechidiki mikana?
Pari zvino pane vashoma vati vatanga kushandisa iyo internet kuwana mabasa kana kuwana zvekuita nayo. Pachine basa zhinji rinofanira kuitwa nehurumende kuona kuti vechidiki vanonyatsonzwisisa mikana yavanokwanisa kuwana paintaneti ipapo. Zvinhu zvakawanda zvingadai zvichishandisirwa internet nembozhanhare, asi vechidiki vacho havasati vanyatsoratidzwa vese kuti vanokwanisa kuzviita sei. Saka hurumende inofanira kutora matanho ekuti inoratidza vana ivavavo kuti izvi ndezvinhu zvamunokwanisa kuitawo neinternet sezvekuitwa nevana nedzimwe nyika. Uyezve iyo hurumende yacho izotigira izvo zvavanenge vachiita vana vacho paintaneti zvinenge zvemabhizimusi kana kutsvaga basa kana kutsvaga raramo.
Ko, pachirongwa chestem ichi muri kuchiona sei tichitarisa iyo nyaya yeintaneti?
Chirongwa chestem chakanaka pakuti ndicho chinofanira kuvhura goni kuratidza vana kuti zvinhu zvakaita seinternet masaisai nembozhanhare zvinogona kushandiswa sei. Asi hurumende iri kufanira kunyatsoongorora kuti icho chirongwa chestem pamwe chete nezvinhu zvakaita sana internet zvinokwanisa kushambadzirwa kune vana vese vari muZimbabwe, kwete vana vari kunzvimbo dziri mumadhorobha chete asi nyange vanhu vari kumaruwa.
Aiwa, tinokutendai mukoma Nigel nekupinda muchirongwa chedu.
Zvakanaka.
Manga makateerera kubva kuna mukoma Nigel Gambanga, vanovaivo mukuru wekambani yeTechZim. Aiwa hamawadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, chinobhururuka chinomara, uye kangoma kakaririsa kanoparuka. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Chirwere chechipfunga kana kuti bilharzia chinonzi chanetsa muvana vezera rekuenda kuchikoro mudunhu reRukweza kumakoni South kumaNikaland. Mumwe mugari wemudunhu iri, amai Loveness Makaure, vanoti chiri kunyanya kunetsa ndechekuti makirinika emunharaunda mavo haana mishonga yekurapa vana ava kunze kwekungovapa magwaro ekuti vaende kunotenga mishonga kwaRusape kana kwaMutare. Studio 7 aina ukwanisa kubata vebazi rezveutano mudunhu iri kuti tinzwe udivi ravo. Ngatinzwe iyi amai Makaure vachitaura.
Rakatooma, mishonga kumakirinika hakuna. Vana vari kukwara nenyaya yebilharzia. Kana mishonga hayo chaiyo pakiriniki pedu hapatombori naba. Kungoenda kukiriniki, waenda kukiriniki wondosikonyorerwa, unobhadhara dhora rako wonyorerwa kuti chena unotenga mishonga. Mishonga pane pasina pakiriniki.
Saka mishonga iri kuzowanika here kwamunofanira kunoitenga uko?
Ndokunge mari yacho watozoiona yekuti uende kunotenga kwaRusape kwacho kana kwaMutare. Kana ustorina unongodzaita uripo pamba uchingorwara wakadaro.
Saka rakakura sei dambudziko rebilharzia irori?
Oh, wana wakawanda uri kugara nebilharzia. Wakatoti wandei vane bilharzia. Saka wanenge wachinozoonawo havo mari ndo wanoenda kunotenga. Wanenge wasinawo vari kungogarawo wakadaro, hapana zvokuita.
Mungatsanangura kuti mwana anenge achirwara nebilharzia anoita sei muutano hwake?
Anotanga kuita weti neropa. Aita weti neropa uya umwe atombotaura anenge asingazivi kuti chii. Wozongoona mwana ari kungoondoroka wozobvunzurudza chii chiri kuitika. Iwo manesi wozobvunza ndichiweti neropa here chichi, vachingobvunzawo zvavanoziva zviri maererano neutano. Saka ndopaanozotaurawo mwana kana asina kunge ataura kumba. Asi mwana anenge ari kungoondoroka wotoshaya kuti ko mwana chii, chechikafu here, chii chiri kunyatsoitika paari.
Ko, matimambogarawo pasi here kana neutungamiri kuti usvitsewo chichemo ichi kubazi rezveutano?
Ii, kana ari saMP wedu hatitombomuzivi, takasomuona amenoti akabvauvhoterwa here takamona muna 2014 haatombouyi.
Chii chinonyanyokonzera chirwere chebilharzia ichochi? Vanochibata sei vana?
Nyaya yemvura yanga ichinetsa. So pakunetsa kwemvura vangu vachipinda muzvimadhemu muzvimarwizizi wachichera mvura kana kuchikoro kunodiridzwa. Saka mwavanochera mvura machomu ndo mhangu achizotora mabhilaziya nekungosipowo mune mumagadheni ekudzimbaya. Mvura yange yakunetsa, saka vanhu vangu vangopinda mune madhaka musingatomboitiwa nevachingochereswamo.
Vanga vari mugari wekuodi 27 mudunhu reMakoni South, amai Loveness Makaure vari parunhare kwaRukweza neStudio 7. Muchikamu chedu chechitendero nasi chuoneso Janiwe Studio 7 abata mparidzi Howard Muzire vanogara ku United Kingdom vachipinda kereke ye The African Apostolic Church avari kuti vaKristu ngavachengetedze sabata.
Jesu ndakapikira
nechipiko changu ndinonamata iwe mubatsiri wangu.
Hai waku pretende kuri nani zvako chaizvo mafana kwa kutonora. 2017 inguva yekuti tinyanye kuswedera pedyo naMwari, tinyanye kunamata Mwari zvakanyanya. Sezva munoziva kuti nguva mazuva ekupedzisira saka pana tirikai pedyo naMwari. Aiwa ku United Kingdom kuri nani hakusaizvo Mwari ari kuchengeta chikwedza kuti tiedze kubatsana nevanhu kuti vanhu vadzokere kuna Mwari sezvava mazuva ekupedzisira kudai. Kuno ku vanhu havanyanyo tsvaki Mwari sezvanoita kuAfrica. Asi kuAfrica vanhu vanotsvaka Mwari zvakanyanya kudarika kuno ku United Kingdom. Asi tiriramba tichivadzidzisa nokuti kuno ndokwakabva shoko raMwari asi rikauya kwatiri. Zvino tiri kuedza kurudzorera kuvanhu kuti vanhu vagamuchire Mwari kuti vazive kuti Mwari it's not an old fashion. Asi kuti tikunamata Mwari mupenyu, Mwari ariko nhasi, Mwari asava kune kusinga peri.
Tinokumbira kuti mutipe mharidzo yenhasi.
Mharidzo yanhasi ichabva pana Exodus 20 tichitarisa nemurayiro wesabata, murayiro wechina, pamirayiro yaMwari ine gumi yaakapa kuna Mozisi. Saka zvino murayiro uyu, murayiro wechina uyu, murayiro wakagara uriko, murayiro wekuti Mwari akauchengeta kubva pakuvambwa kwenyika achisika denga nenyika negungwa nezvose zviri mukati mazvo. Akazorora nezuva resabata akarangarira murayiro uyu, akarangarira murayiro wesabata. Kureva kuti pasabata apa pane kusimbiswa kwakanyanya chaizvo. Pasabata apa ndo pane munwembo wekuti tiri vanhu vaMwari. Asi Satani anzi ndiye mbavha akauya kuzoba, kuraya nekuparadza. Asi Jesu Kristu ati ndakauya kuti makwai ave neupenyu uye kuti agawo nawo hwakawanda. Saka zvino Mwari ndiMwari wesabata. Kureva kuti vanhu fanira kuti tidzore vanhu pana Mwari, vanhu vadzokere pona pamurayiro wesabata. Iyo ndo chinhu chikuru ichocho chatoda kuti tesei tibatsirane pakunamata Mwari. Tichitarisa pamubhaibheri shoko raMwari kuOld Testament nekuti vanhu nhasi tunova kuti achararami pangwa yaMozisi tambuko taakurama paNew Testament. Asi muOld Testament munotaurwa nezvesabata 126 times. MuNew Testament muchitaurwa nezvesabata 62 times. Kureva kuti murayiro wesabata murayiro mukuru kwazvo. Tinofanira kuti tiite sei tiuchengete. Saka tokudzira vanhu kuti vanhu vadzekere pamurayiro waMwari kurati murayiro wesabata vanhu varambe vachinamata Mwari saizvozvo. Uye kunyange kuti tikatarisa pamurayiro wesabata pakurerwa kwaJesu Kristu, Jesu Kristu akarerwa nemutwechishanu akavigwa musi iwoyo, haana kugona kumuka iye pasake mwanakomana waMwari. Kunyange akanga ari mwanakomana waMwari akaurangarira murayiro wesabata, akazorora muguva zuva rese wesabata, akazomuka nemusi wesvondo mangwanani. Saka kureva kuti vanhu fanira kuti tidzokere pabwaro bwedu bwokunamata Mwari. Pakunamata kwanga kuriko kwakanga kuriko pakutanga ndokunamata kwatoda kuti vanhu vaite sei, vanhu vatarise pamberi paMwari. Uye tizive kuti mazuva ano mazuva akaipa, mazuva ekupedzisira, mazuva ekuti mwanakomana waMwari anogona kuuya chero nguva, chero uyu musi uri upi musi.
Upenyu hwangu hunochinja here ndakachengeta sabata zuva yezororo yandakapuwa naMwari?
Hongu, asi chikuru chatoda kuti vanhu vazive nechekuti kunamata Mwari it's not that business. Kunamata Mwari, kunamata Mwari, chikuru chatonamatira Mwari kuti tipinde kudenga. Madambudziko eso ayo anobviswa epano panyika, kupiwa basa, kupiwa murume, kuva neMwari, those atinati tingati muchirungu those are material things. Zvingafanane nemunhu anenge achishandira murungu. Ukashandira murungu chaunotarisira kumurungu wako muripiro wako upera kwemwedzi. Asi murungu akada kuti akupe foni mbozha runare, akada kuti akupe motokari, akada kuti akupe imba, asi chaunotarisirwa kumurungu wako imari yako upera kwemwedzi. Kureva kuti nesuwo kunamata Mwari kubvisirwa zvinetswa nokupiwa zvishayikwa ndezvepano panyika. Asi donzvo guru rekunamata Mwari kuti tiende kudenga, kuti nomusi wokupera kuti Jesu Kristu pawachaonekwa achiburuka mumakore tigona kuti tigokwanisa kumuchingamidza.
Musasimuke, simuke, simuke, Jesu anouya. Musasimuke, simuke, simuke, Jesu anouya. Musasimuke, simuke, Jesu anouya. Musasimuke, simuke.
Aiwa tinotenda chioneso avo vanga vari mparidze Howard Muzire vanogara kuUnited Kingdom vachipinda kereke the African Apostolic Church vachita hurukuro nachioneso Jani weStudio 7. Iye zvino tokupai kambo makamarada kubva kuna Solomon Chimbetu. Kambo makamarada kubva kuna Solomon Chimbetu ne orchestra Dendera Kings tavatasvika kumagume chirongwa chedu sezvo ngai dia pera regaiti mbotarisa musoro yenhau zvakare. Mapato ezvematongerwo enyika anopikisa otarisirwa kusangana mukupera kwemwedzi kuti azee nezvemubatanidzwa wecord. Imwe nyanzvi munyaya dzevashandi nemabasa inoti vashandi vachatonyanya kuomerwa neupenyu mugore rino ra 2017 kudarika makore apfuura. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuonekaya nemufaro semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya miina mutungamiri Nkomo.